A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, February 21st, 2020. And this is Live Talk. I am Keith Stube.
And I'm Marvelous Mshanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about public protests in Zimbabwe.
To join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the MTC led by Mr. Nelson Chamisa, which is calling for nationwide protests over the current social, economic, and political situation in Zimbabwe.
Chamisa says the party will stage a nationwide protest this year amid an economic crisis that has affected millions of people who are now living from hand to mouth due to high employment levels. Some MDC youth this week staged a spontaneous peaceful march in Harare following Chamisa's call for nationwide protests.
Nelson Chamisa says Zimbabweans should join the protests. I think we've got Mr. Chamisa's video here saying that people should actually join the protests. So I think our producer is looking for the video. So now let's listen to Chamisa saying something about the protests.
Fellow Zimbabweans, fraternal greetings from me and the People's Party of Excellence. As you may be aware, over the past 2 weeks, I've traveled around the country meeting community and opinion leaders, civil society leaders, war veterans, traditional leaders, farmers, youth and women groups. I also had the opportunity to meet with our leadership structures in the party. The enthusiasm is so huge. In certain provinces, I had to ask our organizing department to ask other people who wanted to be part of the meetings to be turned away on account of the fact that the meetings we were having were leadership representatives' meetings at local leadership level. I listened to their passionate desires and their cherished will and wish for our beloved country. As a leadership, we also took the opportunity to share our Agenda 2020 program, which is the program of action for our year 2020. As we have already indicated, this year is the year of action. Action in communities, action in the various local areas, but also action nationally, coordinated by various players and actors, ourselves being the core of the player. It was this whirlwind tour of our provinces in the country that brought us to various provinces, in particular Harare, at MRT House, Chinoy, in Mashonaland and West, Marondera.
We're hearing there from MDC leader Nelson Chamisa, who was speaking about their plans to protest. The MDC has declined to recognize President Emmerson Mnangagwa as the legitimately elected president of Zimbabwe. Mnangagwa is calling for unity under his political actors' dialogue, which has representatives of several opposition parties and other stakeholders.
Chamisa says the MTC won't join Pollard, which the main opposition party views as a bunch of election losers. He says an independent mediator should lead entities like Pollard and not President Mnangagwa. Several people have been shot dead during public protests in Zimbabwe in the last 2 years. And do you still remember the late former President Robert Mugabe? He would have turned 96 today. February 21st has been declared a holiday in Zimbabwe. It's called the Robert Gabriel Mugabe Day.
I can't vote for the party or those in power who are my just now. Who are the people that have brought me into this state? I can't vote for them.
That is President Robert Mugabe. We still remember, you know, him having that press conference at the Blue Roof, and maybe that is one of the last interviews that he had with journalists drawn from all over the world. So he was complaining bitterly about being displaced from power by President Emmerson Mnangagwa and his colleagues. So he was saying now, in terms of voting, he was targeting at maybe voting for the MTC Alliance at that time. So ke kunjalo ke zulukandaba singazi ukuthi linjani lapha khona endaweni zonke ke esijene zomhlaba. Namhla ke sixoxa ngodaba lokuthi iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ithi bazangena emgoqweni batshengisele silokuzwayo lonyaka. Babe senza lokhu ukwenza ukuthi balungise konke okuhluphayo elizweni. Bathi okuhlupha kakhulu yikuthi umnotho suguqa ngamadolo. Kuzobuya njalo nxa sokubuya ezokhetho akukhanje ukuthi kuya ngaphi. Ngokutsho kwabo kukhanya kungani kumele kulungiswe kungakenziwa olunye ukhetho oluzayo kambe kuzalungiswa kumbe haji njalo kungena khonokho emgwaqweni kukhanya bafuna ukukwenza bengacelanga imvumo kuhulumende ngoba bangacela bathi bayalelwa ukuthi bangene emgwaqweni xa sebekhangela njalo okunye kulokudutshulwa phela okuba khona siyakwazi ukuthi kulabantu ngo-2018 abadutshulwa kusanda kwenziwa ukhetho kwazobuya ke nyakenye kwaba labanye abadutshulwayo njalo baze bengena emgwaqweni bekhuluma ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota. So ke kukhanya abantu bathi sokungazami sokwanele ukudubeka kule nkani kwele Zimbabwe. Ngakho ke sokumele abantu bangena emgwaqweni bayenza akwenzayo. Kuzobuya ke iRobert Gabriel Day iholiday phela namhlanje kwele Zimbabwe likubona njani konke lokho.
Aiwa, kune awo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi pano paLive Talk. Tirikutarisa isu zviri kuitika munyika pari zvino. Tinotarisa kuti nhasi izuva izororo muZimbabwe. Izuva reRobert Gabriel Mugabe Day, Youth Day, iro rinobva iro pazuva rakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Gabriel Mugabe. Tichitarisa zvakare zviri kutaurwa nebato reMDC riri kuti iro richange riri kuenderera mberi richiratidzira. Apo nepapo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Tichatarisa zvakare zvanga zviri kuitika kwamutoko uko takaona nezuro vamwe vanga vari kuratidzira varairidzi vekumaruva nevabereki vekwamutoko ikoko vachitivo vanga vasiri kufara zviri kuitika muzvikoro kuti zvii zviri kuitika ikoko tichange tiri kunzwa kubva kugweta ravo kuti zvamira sei pari zvino. Asi pari zvino tombonzwa kubva kubato reZANU PF vachitaura pamusoro pezuva ranhasi reNational Youth Day uyezve tichanzwa kubva kune MDC pamwepo patatibatanidza ZANU PF neMDC vachitaura maonero avo pamusoro pezuva irori reNational Youth Day riri kurangarirwa munyika nhasi.
Zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisa kuwana mukana vasingashungurudzwi kuva vachienda kunocherawo zvicherwa zvenyika ino. Tikaonazve zvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo nemhuri dzavo sevanhu vechidiki.
Zviri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma80s mune ainzi kukura hundi. Izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa navamugabe zvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugore ra2008. Izuva rinotirangaridza mabasa akashata avamugabe anosanganisira kudisplesewa kwezvarwa zveZimbabwe muna2005 mune operation yavaiti Muramba Tsvina. Izuva rinotirangaridza kutambudzika kwavana veZimbabwe especially vechidiki nekushayiwa kumabasa apo izvo zvakakonzerwa neutungamiriri kusakarorama hwavamugabe. Saka isusu vechidiki veMDC hatisiri kuzocherechedza zuva iri.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000 asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe$1,000.
Apo tanga turi kunzwa kubva kubato reZANU PF vakamirira ivo vechidiki mubato iri vanga vari kutaura tikanzwa kubva kubato reMDC yava Nelson Chamisa tanzwa zvakare kubva kune vanga vari kutaura vakamirira Tyson Wabantu vanga vari kutaura pfungwa dzavo regai tinzwe zviri kutaurwa neivo vechidiki vari munyika nezvavari kusangana nazvo.
Zvizima yuti zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaichaivana chikota zvati ye 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madegree tinawo ari kukumba uku izvi zvinongoti tikabata apa mangwana wabata apa hazvitombofamba saka atleast kuziragadzwa nyaya yemabasa ndonyaya yekuti shungurudze
isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiriri wenyika chekutanga umbopiwawo new blood new brains nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru takudo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood uyezve tiri kutarisirwawo kusimudzira kwenyika yezimbabwe tiri kuti development ndochokutanga budiriro munyika yedu yezimbabwe makatarisa weare in underdeveloped country zvinhu zvedu zvese zviri kumashure saka ndochivimbo chedu tarisiro yedu zhinji pamusoro isu vechidiki ende tarisai mune makatarisana minda downsizing yemafarms akaitwa muzimbabwe hatina mumwe vechidiki vane minda as long nemapart lines avo ndo vakawana minda but kuti ngazvititire isu tese vane vezimbabwe torega kuvatarisa mapart lines when it comes kunyaya yedevelopment.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune vechidiki vari munyika vachitaurawo pfungwa dzavo pazuva nhasi sekutaura kwataita kuti nhasi izuva reRobert Mugabe Day inozikanwa iye seYouth Day takazowanikwa ichibatanidzwa iyo kuti iite zororo sezvo vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazvarwa pazuva rino munguva yapfuura taiona pachiitwa maBava Day pachiitwa 21st February Movement mabiko nezvimwe zvakawanda munyika sekutaura kwataita pane vamwe vambosungwa vanga vari kuratidzira veatus kwamutoko nezuro regai tinzwe zvataurwa nalawyer wavo kana kuti gweta ravo ranga rakavamirira kwamutoko kuti zvafamba sei nhasi.
Hongu tasvika nhasi kumapurisa makusei tikazo vanyore mastatement avo ndikavabetsera kunyora maond and caution tabva ipapo tikazoenda kukoti tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopposa peiji saka pamasubmissions atakazotaura zvakawandawanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaitefi havazivikane maadresses avo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varogara kumusha akazotaura kuti vane propensity kuita ine mirizhonga because nation iri volatile zvine zvakawandawanda zviri kuitika saka takazoopposa application yekuti vanhu ava varimandiwe mukasepo kwezi yaitaura mupurisa aiti dakaita demonstration pasina kupiwa notice kumapurisa but charge yavaiseka manje yainge iri contravention of section 37 of the criminal code saka pakuzotaura ipapo madzita azovhumirana nesu kuti haa zvauri kutaura izvi hazvinofambirana akazovati maakis questions anga vapiwa $100 each and then the matter was remanded to musi wa 5 months vasinga hongu makusei patabuda kukoti vazoti haa tichavadi hatichavasiri ngavaendeavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Aiwa apo tanga tiri kukupai tanga taunganidza zvanga zviri kuitika iro vhiki rino pamunyaya dzezvanga zviri kuitika munyika mamukurudzwa kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights gweta ranga rakamirira vamwe varairidzi vekumaruva vanga vasungwa kwamutoko nhasi. Aiwa tinokutendai.
Yes, yabona sibe kula abantu asebengena lapha ke ku Facebook yesindebele iVOA indebele usilambe over uyakhuluma lapho ukuthi lingasikhumbuzi ngwaye ngumongameli uRobert Mugabe wona kakhulu elizweni leZimbabwe njalo thina singeke samhlonipha njalo asilandeli usuku lwakhe lolu kidi into yobolileyo leyo uyakhuluma lapho umnumzana. Kuzobuya ke uJeff Maswanise uthi lami khona baduwe khonapha lo Thuba Sibanda uthi uyaphila ulalele okwele South Africa. Kuzobuya ke umsunduzwa Ndlovu njalo losikhumbuzo mlalazi labo bathi babukele. Kuzobuya lomnye ubaba lapho othi uJames. UJames uthi nami ngikhona khonapha ke enkundleni lingangikhohlwa ngoba lami ngiyaluthanda uhlelo lwenu lolu elejani lulenza nsuku zonke. Kuzobuya ke uNathan Kumira he says I'm watching you guys from Zimbabwe. Then we've got the hardship Mpofu in Botswana. And then Farai says I'm there as well guys including Mishek Pepo. He says I'm watching you from Qatar. Then we've got other people like Blessing Jaramani. He says, I'm there as well, Baba. Kuzobuya njalo Davidson Chironga. Uti, I'm watching you from Chambishi Mine in Chingola, Zambia. Thank you so much. And Antonius Ngube says, I'm in Pretoria. So we are joined by our first guest, and that is Dr. Nkululeko Sibanda, the MTC Presidential Spokesperson. Dr. Sibanda, good evening and welcome to the program.
Good evening and thank you for having me today.
Thank you so much. So you are promising fireworks this year in terms of public protest. Tell us a bit about that.
Well, no, there's nobody who's promised fireworks. We've said that the president came to the country to talk to various community leaders, to talk to party leadership and to talk to ordinary citizens, taking temperature of the country to understand what the people feel and what the people want done.
Mm-hmm.
And that what the people told him is that 2020 must be a year of freedom, the year of the people. 2020 must be the year when we achieve the people's government, when we also achieve a president of the people by the people. So it's an eventful year in terms of what the people of Zimbabwe want, of what they told the president that they would like to do and like to achieve. And I think that that is a very pleasing position or a really finding for most Zimbabweans who have said, look, we want to give it what it takes to free our country from its current state of bondage.
But how are you going to do it? Are you going to stage protests without requesting for public marches and all those kind of things?
What is not going to happen is that we are not going to announce any action by the people of Zimbabwe because they will announce that action themselves. And we are not going to publicly announce a revolution because if there is a revolution in this country, it is going to be a revolution by the people, for the people. It is high time that anything and everything that happens in this country happens for the people and that the agenda is set by the people themselves. And it is no longer and should never again be about those at the top of the power echelon who want to negotiate power for themselves.
Mm-hmm.
Vasibanda tinokuchingamidzai mungatipo urongwa here webato renyu tirikuona takaona pachita kuratidzira kwakaitika svondo rino muHarare kwanga kusina kudzira kwataurwa nezvako zviri kufamba sei pari zvino
izvozvo zvaitika svondo rino ndozvo akawanikwa naPresident Chamisa pavakafamba vachiona maprovinces vachitaura nevatungamiri vemumaguta umo nemunharaunda dzinogara vanhu vemuZimbabwe vakaudzwa nevanhu nevatungamiri vebato reMDC nevamwe vanotungamirawo macommunities kutaiwaka gore ra2020 gore rekuti tichatsvaga kuti tigadzirise nyaya yekutongwa kwakaipa kwenyika yedu togadzirisazve nyaya dzeupfumi hwenyika. Saka ipapo ndikuona kuti ndiri pachena ndezvekuti president wanga achitaura zvakatotanga kuitika uye vana vemuZimbabwe vakatogadzirira kuti vashande nesimba kugadzirisa kuipa kwenyika.
Tichiona kuti munguva yapfuura taiona mapurisa vachizorova vanhu kana kusunga vanhu, amuone zvichizoitika here? Zvichafamba sei ipapo?
Hazvishande baizvozvo nokuti chiripo ndechekuti kana vana vemuZimbabwe vachiti ivo tagadzirira uye tavakuda kuti gadzirise nyika, vanotora matanho akaita seekuti mukatisunga hamotosunga tese, mukatirova hamorova tese, kana muchida kuuraya munouraya tese. Nokuti chisiri kufande chipi, nyika yedu izvozvi ine upfumi hwakawandisa asi huri mumaoko evanhu vashoma zvikurusa, vamwe tese tiri kutambura zvinotyisa nenyaya yevana vemuZimbabwe vanenge vari kudya. Vakaudza President Chamisa nezvekuti aiwaka hazvingarambe zvakadaro, zvinoda kugadziriswa. 2020 igore revanhu, tichaita hurumende yevanhu, toita president akabva vanhu, president wevanhu.
Mm-hmm. Pane vamwe vari kuchema chema vachiti Vasibanda pano paFacebook page yedu yeVOA Shona, ko nyaya yenhaurirano yamira papi?
Una ika kuti nyaya yenhaurirano zvakataurwa naPresident ndezvekuti aiwaka inini ndakaona ndakapedzira kuona navamudenye nevakapedzira kuya vachitaura nyaya iyi vakanditi vanga vanhuwo navamunangagwa hatigoni kuita kutaurirana na President Chamisa na yeye kuti President Chamisa wari kuramba kutaurirana nei vari kuti aiwa sezvosina kuina maelections anigone kutaurirana newe. President Chamisa wakapindura wachisaya wakaindise ready kutaura navamangagwa izvizvi nekuti pati yangu yakati panoda kuti titaurira navo. Vambeki vakafara zvikuru kusandu vavamhanya ndivavo vaenda vadzokera kuna vamunangagwa vakati aiwaka naini. Ndataura navachamisa naPresident Chamisa vati aiwa togona kutosangana chero nguva ayi zvinova sezvandishamisa uye ndafara nazvo. Ipapo ndo pakazonzi nevakuru ava vamunangagwa aiwaka ini handigoni kutaura navachamisa nokuti ndinoda kuti nditange ndataurirana nevamwe vangu mupati. Chindi paiwo nguva handidzokere kuZANU PF headquarters ndinovaudza kuti nyaya iyi inenge yasvika pakadai. Ndo saka inini vambeki tidzokerai tezokutaurirai between Christmas neye kuti tinenge tichida kuzofambisa zvinhu zvacho sei. Naizvozvo President Mbeki vakataurira President Chamisa kuti ndichazotaura nenyi between Christmas neye munenge muchiwanikwa here zvanhu navachamisa aiwa ndinenge ndiripo ndichaedza nemufaniro kana peke kuti ndinge ndiripo asi kubva ipapo zvinhu zvakabva zvaperera ipapo. Kuti tipedze nyaya iyi tinobva tati President Chamisa vari kuramba vachiti aiwa paita mukana kuti paite matalks tichaita matalks nokuti handisi kudaini kuti patorwe mamwe matanho asirei kutaurirana kana zvaigona kuti tipedze nyaya iyi tichi nekutaurirana. Saka vapresident vachamisa vachiri kuda kutaurirana sezvo zvinhu zvinhu zvakataurwa nepati asi tatara ndechekuti vamunangagwa vaitewo izvozvo vataura nezvapinzi yavo vaurirane kuti vanoda kuendera mberi sei.
Aiwa tinotenda.
So lapa ngasikangela baba dokotela Nkululeko Sibanda kulo muntu baba lapho obhalayo uti baba Sibanda ufuqela abantu beZimbabwe iagenda yakho ushaya inja ufika umphini njalo uzabulalisa abantu akumphendule umnumzana lapha uyakhuluma ngusikhumbuzo mlalazi.
Ubaba ukhumbuzo mlalazi ngiyabona ukuthi ukhathazeka ngodaba olithini kanti-ke vele khona ukukhululeka kwelizwe ezikhathini eziningi kuvele kuyinto eyenziwa ngumahla wezulu isenziwa ngadinga ukuthi babe nokuphumelela. Kukanti-ke yikho libona ukuthi i-MDC ngumpresident Chamisa akayenzi lokho okwenziwa ngabanye ukuthi uyathi hhayi ikhona le eHarare yekelani mina ngibize ngithi mina ebantwini ngakwenziwe okunje nokunje usuke yena upresidenti waqala ngokuthini ngokuqala waya ebantwini waya babuza ukuthi kuthiwa kwenziwani abantu bakhuluma ngakho upresident ulalela abantu ukhuluma ukuthiwa ngabantu sibonele ukuthi izolo abantu bangenile eHarare batshengisela bengabizwanga ngamuntu bebodwa kukanti-ke yinto ekadiziwe ngupresident ngemvana nje ukuthi abantu bangitshela ukuthi bona sebediniwe sebefuna uhulumende owabantu njalo osuka ebantwini njalo nokuthi lokhu kufanele kwenzakale onalo nje umnyaka esisisungulile.
Cela ubambe khonapho-ke ungayikhathana baba Sibanda kulo baba uMlevu Ndlovu uthi sicela ngathi lisibonele baba Dube liyasivimbela. Hayi-ke akunjalo baba Mlevu sithumezele inombolo yakho khona manje ukwenzela ukuthi sikuchayele ucingo khona ngapho-ke eZambia Mlevu Ndlovu xa ungizwe khona manje kunjalo baba
kune awu vachangobva phati tiri kunzwa kuti pana kola varipo vanonzivo revolution lo mkoma revolution.
Hello linjani ma?
Sikhona Gibbs.
Foyt kunjani revolution?
Hayi ndijana baba linjani ngapho?
Siyaphila kakhulu ye ungaphi kona?
NgiseBotswana.
Kunjani Botswana?
Kuraiti ndijana khonoko ungatsholi to nguthi kubuhlungu nje nxa ungekho kini.
Ye ungathini ngakhonoko kukhulunywa libandla le MTC njalo la ngeholiday kamgabele.
Ibandla le-MDC lona into elifuna ukuyenza inhle but kubuhlungu ukuthi i-government la iyagcina sesingenela siqalisa ukubulala abantu njengento eyenzakala last time. Into embi kakhulu esingayithandiyo ukuthi sibuhlungu kathesi izihlobo labangani basekhaya khona le labantwana basekhaya bakwanza kuti chetsa ndi crossfire njalo kune kufa abantu abaninga kuli into ugovernment esikhuze kuphela into ayenzayo la.
Mhm. So ubona ngizani ke kungaba lenkinga sibili uhulumeni egcine ephunyuka kumbe senza ngabomu ebulala abantu.
Eh ngoba sisamthembu uhulumeni lo uyathi abantu sebe bakhululekile ukuthi bengathi ngisela kodwa kusasa kube nguye osethintsha futhi ebulalisa abantu into embi kakhulu akukho kuhle.
Yes, la ubaba lapho uDokotela Nkululeko Sibanda uxoxa laye ngiyalinika 1 minute ukuxoxa laye ubandla le MDC presidential spokesperson uxoxa laye khona.
Yes, okay. Baba uDokotela Nkululeko Sibanda into eliyenzayo inhle kakhulu kuya ngathi abana liyakwenza kuphumelele kodwa besicela sibili ukuthi kungabi lomsindo kungabi lababulala abanye abantu ngoba kubuhlungu ukuthi isihlobo labangani befela ilizwe labo. Besicela kakhulu ukuthi nayo sibili izantefu abana bazikhuza lokho abakwenzayo kubuhlungu kakhulu ukubulala abanye abantu.
Ngibone ngani mina ukuthi kakhulu into omdala ukuthi phela nxa abantu lawangana lokhu kuqhubekela phambili besithi izizalwane zezimpapo ngeke zilandelisele amalungelo abo. Ngibone ngani sesikuqhasha sesikuthi lanxa abantu bengani bahlukumezwa besiphanga sibhala amabizo alabo abahlupha njalo abathanda ukubulala abantu ukwenzela ukuthi nxa ilizwe selikhululekile laba abadala amacala amatsha njengalawo bathole ukukhangelwa bahanjiswe sibili ukuyathoniswa amacala amabi kangaka.
Nxa kungaba njalo kungaba kuhle kakhulu ngoba kubuhlungu ukuthi kuyenzakale into engaba njengale.
Siyabonga baba Revolution sikhulume layo Sibanda ungathina nokusasa baba.
Hayi lami ngibonge kakhulu.
Sibongulubele impela fike enhle. So he's really concerned. He says, you know, they are hoping that if ever there are protests, the protests will be peaceful and there won't be any kind of violence or the killing of people of Zimbabwe.
Mhm. Ai wari gate mbodzo kira kuna vasibanda tanzo. Kwa vasibanda pane vabva kuvunza vachiti ndezvipi here zvamutange muri kuita kuitira kuti muone kuti vanhu vasakuvadzwe panguva iyo pachitwa kuratidzira.
Yaripo ndiye kuti mutemo weZimbabwe unobvumidza kuti vana muZimbabwe varatidzire kana kuti vaite dzinenge dziri pamutemo. Saka vanenge vachikuvadza vamwe kana kurova vamwe tinenge tichivatarisa zvikurusa kuitira kuti kana kuri kuti nyika yazosununguka vanhu ivavo vachasangana nemutemo.
Mm-hmm. Batai makadaro.
Yes, I'm told that we've got ZANU-PF Central Committee member Joseph Chuma on the line. Mr. Chuma, good evening and welcome to the program.
Thank you very much for having me in Zimbabwe. How are you? How is it cold in Washington?
Oh, it's very cold here. Yeah. How is Zimbabwe?
We are experiencing a bit of hot weather.
Uh-huh.
The Lord has been gracious. We have had some rain.
And you are on holiday today, right?
Yes, we are on holiday today.
Uh-huh. So just for a start, you know, the MTC is promising fireworks this year, you know. They are saying that they are going to conduct a lot of protests, you know, to press for change in Zimbabwe. So now, what's your take on that?
Well, my take would be very simple. We have seen the MPC in action. We saw them in action last year in January when they went onto the street and they began looting shops and also damaging property. And here in Bulawayo in particular, I remember at Ntumbani, they actually killed a policeman who was on duty. Now, as we speak, we have pensioners who actually own most of those shops who are not into politics. They are neither ZANU-PF nor MDC, but they invested in their savings in those shops, thinking that they will now, for the rest of their lives until they are probably called by the Lord, survive on rentals that come from those shops. But now those shops are damaged. The people that were connected to this in there, they've moved out and moved on somewhere else. And those people don't have money to repair those shops. And all these things happened because of the orgies that were carried out by the MDC then. We remember that before then, they had been allowed to do demonstrations, and they had done them very well, and there was no interference at all.
Mm-hmm.
What people need to understand and be truthful about is that every time when this thing happens, when violence happens, it's because they will have started it, and then the police react. Yes, they react wrongly. They might be overhanded in their reaction, but they've been reacting to something that will have been started by other people. Like, for example, I'm saying, Ian Bulawa, a simple policeman doing his duties, actually then got killed. And Ian Bulawa, I can tell you now, we've got 81 shops, a total number of 81 shops that were looted and destroyed. And today they're just called shops. There's nothing happening in there. And all this happened because of this demonstration. So now, what we need to understand is that, yes, the Constitution of Zimbabwe allows demonstrations, but they must be peaceful. Because when you are exercising that right to demonstrate, remember that I also have a right to carry on with my life normally. So
mm-hmm.
when you do your demonstration, bend tires and put boulders on the road and prevent me from going into town, you are now infringing on my right as a person as well who wants to go into town. You are infringing on my right as a businessman who wants to open a shop and trade as usual. You're infringing on my rights. So what are you saying about my rights? So are you saying that only your right to demonstrate must come and supersede all other rights? Which is not good and which is not fair. So this is where we always differ with the NDC to say, if they do their thing peacefully, I am sure there's no one who would ever come up and start harassing them or beating them up or people being killed. If it's peaceful, it will be peaceful.
Mm-hmm.
But the problem is that they've never been able to do these things peacefully. Instead, there's always violence, and they started. And when they started it, when there's reaction now, they then complain and cry foul and say, this government. And then, unfortunately, as well, they start blaming ZANU-PF. As if ZANU-PF is the police. We're not the police. We're not the right police. The police are the police. They're an arm of the state. They're a security organ of the state. They are not part of ZANU-PF. ZANU-PF is an organ, is an organization, a party, just like NDC is a party as well. So, I don't know why they want to then drag in the name of ZANU-PF. Then they'll be saying, hey, the police are ZANU-PF. I've always said that no. I've got three letters that can show you that police actually don't support ZANU-PF. Because, for example, in Chikurubi, where Honorable Tenaiditi is MP now, his highest number of votes came from Chikurubi, the camp where police stay, actually. And that's how he actually beat Honorable Mukupe to actually get into power.
And we'll certainly come back to you.
The guy who won their city in Makokova was aided by the same police as well. So how come when it's voting time, the police are voting for NDC, and then when they start beating up people, you have to give them...
Let's get it out of there now. So
I think
we've got two calls.
Yeah, we have Mike who has been holding on.
So let's have Mike first.
And then we'll take the other caller. But Mike, anga nyora pana pakuti, this is my first time here. So Mike, we want to welcome you. Tinokuchinga miza ipachirongwa mkoma Mike. Tukutaura nemi muri kupi?
Maitabasa. Ndokuchinga miza inose muri ya Zimbabwe.
Taura ya nyusu tare nyu info. Nekwa muri.
Ya, pardon?
Taura ya nyusu tare nyu info. Nekwa muri. Hello, you can tell us your name and where you are.
I'm going to go to the next one. But what we see right now is very different. The police and the army are being used as a weapon to suppress people, which is very bad. Magatar Satirik, I've got my whole family here because apparently we can't cope with him. And I'm taking care of more than three families, the little peanuts that I get from South Africa. Saka, every citizen has got a right to protest. And one question I have with these people of the NPF, Especially like what they are doing right now.
Mm-hmm.
This is very sad. We've got the right to protest. And the police are being used in a very bad way. Bamnangagwa, the morning kuru, you should clearly, you should do something about it. We've got the right to protest. They have really failed us a lot. And the Andina Angus have wanted to tower. But this is very bad.
Aywa.
We should stand up for ourselves and see what we can do about this thing. And MDC, we totally support this protest that they are doing because this is going to be right for our future and for the future of all Zimbabweans.
Tinotenda mkuma Mike Musanete kuramba mchizoka ipo pano Gibbs.
Yes, lo mnumzala mbonisi. Mbonisi baba, unja?
Skona.
Ye, injani mpili yako wote?
Ay, suspidele wa.
Ye, akuchu kuti ubona njani utaba lolu. Yolo kuti EMTC, chabantu baza ngeni mkukweni. Ye, bachengsele, lo babe piwi mfumo, kubebega piwanga. Njani lo kuti namta kwele Zimbabwe ikate kulikefu. Le Robert Gabriel Mugabe Day. So pokuti nga mafutani nje uchayi ndaba zombie less.
Oh, ya ngati lokwe World Day Day ya kikoni. Iko micha ukaleza, nusibile zala ngoba uchuma banda batala. Ya ngataba nguti u Robert Mugabe vamkipenja neskunjeni. Now they are turning tables upside down. Zati hayu mkabeze umundo raiti kwa zinusugu wabu chuma ya loo shale siti mkabe umundo mubu wabu lali sabandu ya kukraoni. So, ifale ye mkulumo zake, iyake insa njote ngabandu asebe pelule ngama ideas, they have no way to go, siya supega, ule lilizwa, mfungi tela manga, from north to south, akula mpupwe lizwe na abantu badla nzima baphila nzima akula manzi akulani isanitation ama hospitals they are run down akusela mpilo vele akusela governance then into engayitsho ngabantu abafowethu be-MDC it's their right to demonstrate as long as they don't do any violence. And then izano yona should appreciate the advice abanikwa MDC. And all along thina sikhangele njengezakhamuzi njengabantwana beZimbabwe ukuthi lizwe leli vele silidonsela ngaphi nxa sihlala kudonselwana kudutshulwana. Ngubani ole right ukuthi abulale omunye phakathi kwaleli lizwe nxa singabuza ubaba uchuma njenge esikhwatamade esezalo. Into ezwisa ubuhlungu kakhulu lapha elizweni nge-MDC. I-MDC has been seeing ukuthi iZanu PF is not a part of people abafuna impilo e-right. And there's no need yokuthi uthamisa tshone zihluphe ethi ye ngifuna ukunegotiata bezanu what. They must be strategic babekwazi ukuthi yena le action abayithathayo it's a revolution that is taking place to displace iZanu PF. Because iZanu PF ayila lapho esingathi khona ile nto enhle eyenzayo kuzulu eZimbabwe. Ngaphandle kokudestroya impilo zabantu, abantu bayahlupheka mfowethu, izikolo, abantwana, vela kuqedakala ukuthi yena le i-government i-protection yayo after 2 years ezibuyayo iyabe ifuna ukuthi iZimbabwe ibe yilizwe elinjani elingalamagesi, elingalamanzi, elingalakudla, okuphilwa nge-corruption, okuphilwa ngobusela, ukugamulana ngamasoka uthiwa ngamashurubi wathi they come into all sorts of terms.
Yes, ama-property
zabantu iyakwazi into yathi ngayicela kunkululeko khonapho sibili njengomfowethu akananzeleli ukuthi khona nxa kuthiwa kuthathwa i-program of action njengeparty abantu babavikelwe ngendlela yonke yibukhokheli be-MDC because in the end of the day abantu abahluphekayo benabo abazama ukuthi baphakamise ibandla baphakamise ba defend ama rights abo but in
yes siyakuzwa baba isikhathi
two yes in prison
yeah isikhathi two siyabonga kakhulu ungathini lokusasa revolution ubone imuli yakho so siyabonga kakhulu so he says MDC was to engage in a revolution so but they must protect their people.
Let's take a caller. Makadi caller. Tukutora nanuye je muri kupi. Hello.
Murutora nani kumatiza ndi kuJohannesburg.
Mkwakadi kuJohannesburg.
Aiwa namukuri nani zvako.
Taurai.
Nani chaizvo kungotonorera yes. Inini ndaita kuti ndingoti kande mashoko mashoma. Kuna baba Chuma and then ndozoenda kuna baba Swanda ndozobvapo ndienda kune birthday ra Ramugabe.
Taurai.
Tichitanga ne birthday ra baba Mugabe. It is celebrating kuzvarwa kwomunhu akaparadza nyika yeZimbabwe. Tichitaura kudai saizvozvi vana veZimbabwe vakazara nyika dzese nokuda kwomurume anonzi Robert Mugabe. Inini muri kubroadcaster muri kuAmerica nekuda kwava Mugabe. Saka I don't see any reason yekuti inofanirwa kucelebrate wadays. Izuva rokuzvarwa kwokuparara kwenyika yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vatambura. Ukapinda muZimbabwe mvura yokumwa chaiyo chaiyo haugoni kuitenga iri kuita 18 bonds 12 bonds inyika rudzi iyoyo. Ndoenda kuna baba chuma munhu mukuru asi zvimwe zvavano defender handizivi kuti huva hupartisan here wokuti we have to speak zvinoindirana na boss wako but totally Zimbabwe yaparadzwa. There is no future generation ichaitika muZimbabwe for the next coming 100 years. As long as ZANU-PF ichitonga, we are destined to perish. Tose takadai. Tenda kuna Baba Swanda. Baba Swanda, urongwa weni wakutaridzira muZimbabwe wakanaka zvikuru. But munofanirwa kuziva kuti nyika yeZimbabwe, chipuka chamuri kurwisana nacho hachina inonzi love. It's like keeping a snake. A snake has got no love. Chero kai feed the oga ita say, no go kuruma. So what you have to do? Mune beka period kana vana veZimbabwe vourawa mune ita say. What do you do? Vana South Africa, ne dzimwe nyika dzese, vanotarisa vachiseka zvavo sokuti vodai vari kuurayana. Havagoni kuuya kuzotibatsira. Ngavatange vagadzirisa. Voona kuti backup yavo iri kupi kana vana veZimbabwe vourawa. Vozva varume vaya vanouraya vaya, they don't care. As long ivo vakachengetedza upenyu hwavo vachidya vachiguta matumba avo achifuta, there is no problem.
Batai makadaro nokuti vasibanda vari pano. Vasibanda hamenu kana muri kunzwa zviri kutaura kola kana muchigona kunge mupindure tisati tazoenda kuna vachuma vari pano taurai tinzwe. Vasibanda
aya anondipa kunzwa panguva imwe chete kuda kuchema asi ndizvo kuti kuda kufara kuti aiwaka nyika yeZimbabwe inonzi nevanhu vakadzidza icho kwadi nokuti manzwa midzidzo yavabhunza uye kuda nyika kwavo kwabuda mumanzwi yavo nekuziva kuti aiwa takakosha kuchengetedza upenyu vakabvunza vachuma kuti naini why do you have to sell your soul in order to serve this master if you've ever had to do that bvunza mwari wako kuti ramangwana rakamira sei kana tikaramba chitongwa nenzira yakadai vana vemuzimbabwe vachitambura manzwi iwayo manzwi ekuti tine utungamiri hwakanaka muzimbabwe muno hunosanganisira baba vari kutaura izvezvi tichagadzirisa zvatinogona kuti titore matanho ekuti vanenge vachiuraya vanhu vazive kuti aiwa mukauraya zvenyu nhasi asi panozosununguka nyika ini muchatongwawo mukaipara mhosva dziitswa dzekuuraya vanhu saka ndinoti
Look, I'm inspired by Zimbabweans every day, and so is President Chamisa, and he was inspired in his visit to the provinces, and you can hear for yourself that zvakataura president kundozwa ndakanzwa pandakafamba munyika ndozwa tiri kunzwa pano nhasi. Vachuma is a great man, loved by almost every one of your corners, but all of them perplexed as to why he runs into the corner like a scared rabbit and continues to defend ideas that are not only impossible to defend but sound as if they are coming out of a parrot, you know, out of somebody who has given up the task of thought, the primary task of a human being. But look, we are very, we're a very hopeful nation. We're a nation that will succeed because we're blessed with the best resource ever, which is the brains of a clever nation.
Amen. Ukholo kuti magutsikana here tibvata varisa zvedu.
Taiwa ndazvinzwa ndagutsikana chaizvo chaizvo. Nokuti shuwa vedwe tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe, it's a beautiful country. Ine vanhu vakadzidza, but we are all scattered everywhere. But Mr. Chuma unowana vachitaura vari papa radio apa. Vachitaura kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvinhu zvakanaka. Mr. Chuma, we were born in Zimbabwe, takadzidza muZimbabwe. Tine madiploma, tine madegrees, tine macertificate. Tiri kupfumisa dzimwe nyika. Tichikona kupfumisa nyika dzedu. Mapresident eZimbabwe anorapwa kunze kwenyika. Zvipatara zvese zviri kuparara. Mapresident ako haya ndege kuflya a jet from Harare to Bulawayo. Does it make sense? Doesn't make sense at all.
Mm-hmm. Thank you, caller. We've got callers, but I would like Mr. Chuma to respond because I think you feel unfair that we didn't give him a chance. You can respond in English, Mr. Chuma, so everybody can hear to what the caller is saying. We'll give you a chance to respond quickly.
Then, right. All I would want to say to the gentleman caller who just called is that unfortunately he just got hate for ZANU-PF, and that hate unfortunately means and this morning I'm not gonna Ruvengo Rake. At the Brahma Agamazotas, I know Zonodi a part of the MDC. You know, you can be about Tonga in the Bagura. As if I'm Pakistanda and Gufamba, we know that as long as Ukaita Ranu, Wanama Kurama Agassiana, Ekuputa, not Kuraka, she is no ma, because Nika, I am a Nemunuan, Nika, you know, I'm a Nemunu. So once we have someone, Anongo Pula in a certain direction, Isiri Kuraka, Tatapara, President Kayo Vamanago, which pinned the Nakata or Wamakati, the door is open. Vachamisa ivavava, he's got a role to play in the new Zimbabwe. Vakataura voga, nemashoko avo, kuti he's got a role. Which means that we have got a leader who knows kuti angazvipe ari oga. Because the moment he tries to do that, someone will be derailing that effort. And what to do, even MDC, ikatanga kutonga mangwana chai. It says that if you don't buy in into their running of that country, they will never ever run the country properly. Those are going to America by ear is because when Hillary Clinton right gonna with the Kanaza Kana Zap Pesa, America right, Hillary Akachema could be Agabenizura election na the current president Donald Trump. After that all that she did was that look America first. Like at least there are our helpers who are going to work and support Donald Trump. Because that's the Kawari, you are. Like I want to Julius Malema, a Singam Parliament, a Jino Congratulator, Sir Ramaphosa, Akadumbane, Hagi, my brother, we are going to work with you because you are the president. And that is the only way you can run a country when everybody then becomes a citizen of Zimbabwe and be patriotic about Zimbabwe.
Mr. Chuma,
right, what is strategy ukola or the tumor and Nikonamanje? Sector is a void to Bamse, always cut a city, Konapo, a very sacrum, Malapong, Lunutab. So, Gay, Mubano, Sector, and Mama, Kubaba, Zotong, Mutong Ma.
Yes,
stop on a foot.
Yes,
Kumalwani.
Jacob Manzini.
Yes, I watch Jacob Manzini. Yes, I watch Manzini with the Ulubonanja, not Utava the Tramjanje. Lokuthi MTC ithi abantu kumele bajengisele phela lapha emgwaqweni kutunutuli civil ubona njani kwakhe lokho
baba tini into ziyasipha lapha angazi ukuthi wabuthuma uhlala kuliphi izwe sure useZimbabwe wabuthuma
ye lapha hlala khona
yebo
ye
akutshengisi sure
kulume ayiphose lakho
kaboni yini wakuthuma ukuthi situation injani on the ground sure ingakuthiwa kuthiwa kodwa siyacaphuka okumangalisa uthuma wabuthuma ngumuntu esibili wesintini sibili ngumuntu wesintini sibili okhangeleyo obonayo nathi khona nxa kuthiwa khona abe-MDC bangademonstrate kati akuna right yini yokuthi abantu bademonstrate yini i-right ekhangelwayo yalabo bafuna ukuvula amashefu kuphela eyalaba bafuna ukukhuluma ngezinto ezingalalutho phakathi abavunyelwa yini abantu kufanele ukuthi bavunyelwe ukuthi basengisele kubonakale ukuthi abantu siyahlupheka lapha eZimbabwe
mhlawumbe
siwakathi kufanele ukuthi sibe njani bebe sife sonke kusale bona khona abo abothuma bephila bodwa singasife ngokuhawula bekhanya sazi ukuthi uma uyakhuluma wodayele ucine ungasazwakali lento ayikhulumayo hayi 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 abathuma awube umuntu njengabantu
yekhuluma la ikhuluma la ukukhona khona lapha ikhuluma la emanzini ikhuluma la isibili izizwane yokhona uthuma khona
kwanini babathuma sina lapha eZimbabwe siyashitheka la so nxa sihlupheka lapha sifuna sithi sikhule kuphela sure mhlawumna ngakwenzena ehofisini sasisizingeke kule nto emali sayezayenzeni sakaliboniyi ukuthi siyasiphela siyaphambili hayi 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 babathuma akube umuntu wesisini opheleleyo sathi sinjani okwesizayo kuyini sathi silahleka ngapha
babathuma mana akuphendule khonapho-ke manzini babathuma sicela umphendule ngamafutshane sendle khonapho
baba manzini uhlupho olukhona siyahlupheka kakhulu sibili elisihlutshwa lijaha leli elakojamisa leli eliyala ukuthi libambane nabanye khangela kade siyabanye bakhona ekukhulumisaneni entweni leyota yi-Pollard bayakhulumisana bezamntu kwakhiwe kodwa yena ulokhu ensara baba enyathela umgcibe esemba phansi ukuthi ivela kwenzekani ukuhlupha kona okuzayo lathi siyakuzwa kuzam p f izona bakwe-MDC bayakuzwa baba nabasezinkonzeni bayakuzwa kodwa kungalungiseka kuphela nxa ngabe wonke umuntu uyabuya etafuleni afake umbono wakhe baba ngoba i-two cents zakho zona zembono lezami i-two cents zingahlangana baba ziba i-four cents kuba ngcono kuyathengeka manje ngingafaka ezami kuphela ezakho uyale lazo siyaba ngabantu bani baba singabantu besintu sonke sibili uhlupho lelu siyalibona kodwa lufuna ukuthi wonke umuntu aphathiseke ngalo singene sihlangane baba singabele ukuthi sibhenzela ngale sithi hayi mina yini ngenza lokho mina ngenze anti abona okunye futhi kumele ubaba akulandelele akusuke ukuthi nokuyayenzakala overnight baba ukudiliza kuthatha ilanga elilodwa kodwa ukuthi uyakhe indlela yana kuyathatha isikhathi baba yikho ubona lapha kulento leyota ngama-reform ama-reform lawa asiyonto ezavuka baba kusasa sokulungile khangele even i-Rwanda le esala sikhuma ngayo upresident Kagame uthe almost 25 years ngene kupower elokhu ezame ukulungisa khona kabe sibona izithelo zangkhona ungahlanyela namhlanje baba ungazuiasemasiniusukuyakujeqa umumbeusuvuthile akusoze kwapha
kwayeaphela
kuloku uthelela uhlakula kuzande kulungi
hayi siyakuza kakhulu-ke babathuma baba manzini lethemba lokuthi uzwile uphendulile khonapho singazi ukuthi ungathini nje ngamafutshane 10 seconds khonapho sinika abanye
azangazile ukuthi kathi la abademonstrathayo ngabanalungelo yini ngoba enikhuluma ngokuvulwa kwamashuku ngabanye abantu abagijima ngezimoto endleleni yibo abale-right kamphendulanga laba abanye kuthiwa kabala-right yabona
I spoke to a cool man.
Aiwa kune avo vachango bva kupinda muchirongwa taakusvika kwamvura yacheka makumbo na satu kutarisa zvakawanda zviri kuitika munyika rega itingoverenga zviri kutaurwa nevari pano hatina vakunga vamakunganya Costa vari kuti ndifonereiwo mbavaisa namba dzavo Mike tataura newe Raymark Matiza as good evening Raymark ataura zvakare Fraser Chicks Nathan and I agree with the caller kana nene I don't see anything chekuti ungarumbidzwa chakaitwa nemushakabvu vamugabe asendekera mwana wevhu ari kuti haasi kufara nezvataurwa nakola moyo mudzingo ari kuti let's demonstrate because Zano PF yatiurayira nenhamo it's not easy kugara munyika isiri yako for more than 10 years makunganya Costa anyora zvakare pane vamwe vanga vakutukana pana patibvumire kutukana kana muine zvamunoda kunyora tinoda kuti tema tisina kwatakarerekera saka munhu wese anogona kuuya achinyora zvaari kuda asi hatibvumidze kunyombana sendereka mwana wevhu ndiye muwanga anyora zvekutukana sikuzoti vari kutukana nani panapa Crespo Tebe ari kuti I'm watching you from Gokwe kwakadiko kugokwe uko vachuma motipawo mazwenyu kupedzisira nokuti unfortunately vasibanda nhamba dzavo dzinenge dzadona hatisati tavharisa zvedu chirongwa chedu alo vachuma
alo
taura yenyu mazwi kupedzisira taura izvenyu
zvamina taura chedende izvi vana vezimbabwe vese vanodiwa kuti dai vari pano tichivaka zimbabwe yedu chose kushandisa kubuda panze kwevanhu atimes vamwe vanhu havabude nekuti vashungurudzika vamwe vanobuda nekuti vatsvaga magreener pastures vamwe vanobuda nezvinhu zvakasiyana siyana look at China for example is doing very well but world over you find a Chinese anyway whether you're in Kenya whether you're in Uganda whether you're in Zimbabwe whether you're kuti unowawana vanochingotsvaga kungofamba havo vechitsvaga mamwe maopportunities but anyway pakugadzira nyika ineyi pane problem for sure and tinobvuma futi tese the economy is not doing very well but there are reforms that are in place that if we were patient enough to cultivate them and support them they were going to come out in terms because in Zaika what used to happen is something that we probably didn't realize as well tanga tagara pa populist policies there vamugave vaitoragara pasi even mafinance minista vake vatitamaka vomuradza kuti mudhara panapa mari hapana hatinyaiti bhadhare mabonuses vobvumira asi iye akasvika kurare aona vanhu anobva abva asvika uko achidzi abva achidzi kuti aiwa mabhonasi mutaapa vanhu tsvagai mari bete zvotikuvadza ziyazi but all in all we still recognize him is our icon and you cannot take away that from him look let me tell you something hapana munhu asinga kanyi mupenyu tinokanya tese but it does not mean that we have nothing that is good as well. So what is good must be preserved. What is bad, yes, must be condemned.
Mr. Chuma, but thank you. Thank you very much.
You say Zimbabwe, I won't ignore it. That would be totally wrong, yes. So, Moon, what is that? Yes, but unfortunately,
time is out,
Bachuma. There is no extra time, unfortunately. Even though we know today is a youth day and we're trying to be youthful, Gibbs, today. But Bachuma, sorry, apana extra time.
Yeah, go ahead. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, MTC Presidential Spokesperson Dr. Nkululeko Sibanda and Zanu PF Central Committee Member Mr. Joseph Chum. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on 27 Live Talk. Join us again on Monday. Selling office keeps to be in Washington, D.C. for the next weekend.
I'm Marvelous Mfanga Nyahuye saying please don't forget to like, love, and share our VOA Shona Facebook page. See you next week. Have a great weekend.